Nyanzvi mune zveupfumi pamwe nevashandi vari kupa maonero akasiyana siyana pamusoro pedanho rakaziviswa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mukupera kwesvondo rekuti vezvitoro pamwe nevemahorosero vatare mitengo yavo vachishandisa mutengo wedhora rekuAmerica wekumabhanga. Iri rimwe rematanho ane chitsama akaziviswa nemutungamiri wenyika akanangana nekugadzirisa upfumi hwenyika. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProfessor Chitambara vanoti vanoona danho iri riri rakanaka sezvo panga pasina kuenzana kwemitengo yanga ichitarwa nevezvitoro.
Maonero angu nedanho raitwa iri rekuti maretailers nemawholesalers ange achishandisa average interbank rate, I think rakakosha uye rakanaka nekuti zvazviri kuitika before danho iri papasina yatikati uniformity uye zvasikunyatsa kujeka. Vazhinji vangu vachikoshandisa maexchange rate angosiyana siyana.
Ko, chii chakakoshera kuti vezvitoro vatare mitengo vachishandisa mutengo wemari yekunze wemabhanga? Vachitambara vanoti
maondero angu ini I think idanho rinounza a bit of transparency kana kuti discipline in terms of pricing yemagoods by retailers nemawholesalers.
Munyori mukuru musangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaJafet Moyo vanotiwo vanotambira danho rakanangana nekudzikamisa mitengo yezvinhu iri vachiti rinoratidza kuti mutungamiri wenyika vari kushushikana nematambudziko ari kusangana nevatengi. Asi vamoyo vanoti semaziviro avo musika hautenderane nezviri kutaurwa nemutungamiri wenyika vachiti zviri kuonekwa muzvitoro zvinoratidza kuti mashoko ava Mnangagwa aya haasi kuteererwa.
Semaziviro edu maketi haitenderani nezviri kutaurwa nemutungamiri wenyika. Tatoona kuti zvatonyanya kubva pavakataura statement iyoyo kuti maretailers hafani kufurikidza 10% interbank rate exchange.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vane maonero akasiyana navachitambara sezvo ivo vari kuti havaone matanho aya aine zvikuru zvaanoshandura nekuti vezvitoro vanga vagara vachitara mitengo yavo vachishandisa musika mutema.
Idanho ratingati harina shanduko yakawanda yatichaunza nekuti vezvitoro vanga vagara vachiisa mitengo yavo panotengeserwa mari neavo vemusika mutema. Saka kuvabvumidza kuti vange vachitara mitengo yavo vachishandisawo reti riko iko zvino handioni richiunza chanduko yatiri kutarisira.
Asi hurumende haizooniku here seiri kupindira mukutarwa kwemitengo yezvinhu nevezvitoro? Vakuchera vanoti hazvisi zvinhu zvinoshamisa kana kuti kekutanga kuti hurumende inonzi yapindira mukutarwa kwemitengo.
Hatisi ndinoshamisa kupindira kwehurumende mukutarwa kwemitengo munyika muno. Zvinhu zvatinoona zvichiitika, zvinhu zvatakaona zvichiitika kubva kare, asi chatinoziva ndechekuti mitengo haitarwe nehurumende. Tinenge takakosha ndechekuti dai hurumende yagara pasi neavo vanoita zvekutengesa neavo vari mumabhengi vochionesana kuti patasvika apa tingabatsirane sei. Rimwe dambudziko randinoona nderekuti hurumende inogara yakada kupomera vamwe mhosva isingaonewo kuti zvimwe pada ine apo neapo pairi kukanganisa.
Vamunangagwa vakazivisawo mamwe matanho ekudzikamisa upfumi hwenyika anosanganisira ekurambidza vemabhanga kukweretesa mari kana kuvanhuwo zvavo. Danho iri riri kushoropodzwa zvakanyanya nevakawanda vanosanganisira sangano reZimbabwe National Chamber of Commerce, iyo inoti kurambidza mabhanga kukweretesa mari kuchatowedzera kukanganisika kwemamiriro eupfumi hwenyika. Sangano rinomirira vashandi vemumabhanga reZimbabwe Banks and Allied Workers Union, ZIBAU, rinotiwo danho rekurambidza kukweretesa mari richakonzeresa matambudziko akawanda anosanganisira kurasikirwa kwevashandi nemabasa. Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaobei shava vanyorawo padandemutande reTwitter vachiti hakuna mutemo unosungira vemabhanga kutevera mashoko ava Mnangagwa aya ayo akazosvitswa kune vemabhanga neRBZ. Vaimbo vemutungamiri wemubatanidzwa wemakambani emunyika weConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya vanoti kunyanga hazvo vaMnangagwa vakadzika matanho aya havaoni paine chinoshanduka.
varadzavo chido chokuti dene zvinhu zvagadzirwa nenzira yakanaka dei zvaira zvakanaka, asi kuti titi zvinogoda kuitika zvinonetsa, nokuti mari haisi mumaoko ehurumende, mari iri mumaoko evanhu. Saka uko kunonetsa kuti uzive chiri muhomwe yomunhu kuti tozvigadzirisa takadini. Asi dei papanzi pawanikwa ari kuzviita, vanangana nevari kuzviita vacho, zvaita nyore, zvaikurumidza kugadzirisa zvunhu.
Chasara kuona kuti matano emutungamiri wenyika aya ari kurapa musoro here kana kuti ari kugadzirisa chaita kuti musoro uteme.